manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 27/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo vakasevhi akasikwere muna 2023 varimo sitarawo nenge ririmo rakanyorwa mubalot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Vaimbova gurukota muhurumende vasevia kasukuere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Asi bato reZANU-PF rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe.
Nekuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutimbira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana dzadzika kupfuura ingoteererawo zvedu sevamwe vanenge vedzinoda makuwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Budget rakaturwa na muzvina fundo Mutuli Ncube gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi. Morocco yoita maminimini kuWorld Cup nekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muupoteri kuSouth Africa vasevia kasukuere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato reZANU-PF. Vakasukuere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao. Vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU-PF nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Bato reZANU-PF rakabva rati vaZhuwao navaMoyo vakasununguka kudzoka kubato. Patabata vakasukuere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu. Asi Tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira cheTyson Wabandu Movement vaNtokozi Msipa.
Vakasukuere mashoko avo vakamira pane right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana nidhi kuti vai iyo vanokupira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe vari right choice. Muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano. Saka mafungiro edu anga ari kuti vachazoti vakombana huyai batanidze musangano wedu semashandiro aimboita vaMugabe. Asi tiri kuona kuti vandiri vavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana. Saka mashoko avo akasikuri vari right chaivo. Asi mashoko makukuto akataura vanhu ndekuti iwo vakasevhi akasikuere muna 2023 varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa mubalot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here?
MuZimbabwe ndomaari kudzokera, muzvarwa wemuZimbabwe. Vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera ende mazuva acho asvedera zvekuti twadzose tichamuona kufamba muZimbabwe muroad pasina kutyika nekuti nguva yekutyika yapera.
Asi tanzwa veZANU PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro ose chero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri.
Mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyo avo futi vari kuti mugomana wadakadzinga nefuti hati kumbomutyi nyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi. Asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswera vakawanda and vari redi kuti paanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupotera. Saka tichazviona kuti iyoyo ava nefuti futi dzavo dzichavhota here.
Mutauriri wechikwata cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Zvingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kudauda kusoweto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare manhasi hatizivi kuti unoita nezvei ndingoita zvokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake zvii zvakangofanana nokuti kana chisima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadzi kaukura ingoteererawo zvedu sevamwe vane nzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo handioni zvimbe zvazvinoreva munyaya dzezvematongerwo eZimbabwe.
Saka bato reZANU PF harisi kuzoiedza kukwezva vakasukuwere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura.
Bato reZANU PF harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasukuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyo chidziya nokudzidzisa vose vanoita tandetanderedze nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano weZANU PF kunotonhora zvisingambobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar regions kufunga kuti zuva kana kuonekwa kunyura kwaro. Saka musangano weZANU PF musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yapanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU PF basa harifambi. Aiwa saka handizivi kuti nokuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuwere ndiani unovapa manyeme kana nyawi renhema rekuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU PF kuti vadzoke nokuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Handizivi kuti vanowanei nemanyepa vanopiwa vakadaro manyauka mukamwe harawa kunota chiyamwa
kubva vazhwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navakatizhwao ichiuya kwavari fomari. Saka pari zvino zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seidzodzo nokuti dzinenge dzisina kuuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya budget rakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura budget iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti yeparamende inoona nezvebudget ichange ichizeyawo budget iri nevanhu. Sangano rinoongorora nezvemashandiro eParamende reVeritas rinoti musi wa 6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeParamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti avo budget rakaturwa navanwube harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Budgeti yakaturwa na Minister of Finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kuomerwa neupenyu kunyanya takananga nhau dzematax bans asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusatekswa anonga achitambira mari pa 75,000 RTGS. Saka Minister of Finance havana kuchinja matax bans vechireva kuti vanhu vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari vanonga vawedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu 40% tax bracket. Ndiyo inonzi zindakupa zindakutorera. Chimwe chisikutifadza sevanoongorora pfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita seMinister of Finance pache zvayo ine mari inosvika kuma $200 billion, mari yakawandisa zvikuru isikaendera nemashandiro anoita Minister of Finance.
Asi kabazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo Mugano.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi Minister of Finance iri kuratidza mubudget mai iyo pache zvayo kuti ichange ichizobhadhara masalaries evanhu vari pasi peMinister of Finance mari inosvika $80 billion. Tikatarisa Minister of Agriculture inova tingati ndiyo the biggest ministry paringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muma minda vatingati maagritech officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei ivo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuMinister of Agriculture dzosvika pa $57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti Minister of Finance yowana mari yakawanda kupfuura Minister of Agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chei chaita kuti vapiwe mari iyi muzvinafundo?
Yangoiswa pa cost center yemasalaries zvezita. Asi isu tiri kuona kune kuechazoshanda kusiri iko zvinonga zvaakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kuti netsa futi chekuti Minister of Finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tikaba tichingotekswa kwatiri kuenda kumberi pamazim dollar hongo vadzikisa 2% tax ye foreign currency yanga iri pa 4% kuenda pa 2%. Asi 2% iyi yagara iri marwadzo nekuti vanhu havana mari yakawanda vachiranga ramba vachingotekswa nehurumende.
Chamungatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Zvatingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vavaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi Minister of Finance havazodispesi mari yacho nenguva.
Ko iro budget iri rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka here nebudget? Harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ichaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket mares otanga furi kuita chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivowo Minister of Finance vazviratidza mubudget havana kubva patarget yavo zvavaita makore ese annual inflation nekuti ndinofunga kuti vadzidza kuti makore ese avaimbo patarget vaiipotsa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugusi, ndini munyori anoona nezvemutemo ugarizi nazvo kana kuti legal secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezinatu, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanyorese kuvhota chakamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumakolleges, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuri tisakuvhota. Tinovapa yatinoti vota education. Tapedza kuvapa vota education, tinotsvaga atinoti mavirgin voters. Ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kuvhota. Ndiyo vatinotora tovapa zvekufambisa, tovatsvagira transport vaenda unorejista kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharamba tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese, anyoresa kuvhota panosvika pa2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziva zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Takatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino. Vechidiki havatorina basa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapa yatinoti vota education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. Ende imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinomboitwa muZimbabwe. Vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, haakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahudzvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayikwa hakonhii. Kune nhunzvatunzva dzisingadi kunzwa nyaya idzi, zvekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa, muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, munoona kuti taregisisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nokudaro tinoti haiwa, zviri kufamba, shoko riri kutambirwa vechidiki varunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunorejista kuvhota, ivo vadzidzi vezinasu, zvakafamba sei?
Tine hurongo nezvakaitika ipapo. Vechidiki mastudents ekuGreat Zimbabwe akabatana nekuRCU, vakange vapuwa transport saizvozvo. Pakatanga paenda boka rakaenda richinopa vota education, vachibva vanyora mazita, vachibva vachisarudza zuva ravakaenda kunotakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari itsauna yakabva vhiri, pakakwara madzidzi vanokwanisa kuita
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinoedzi?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota. Nekuti tinoona sekuti sarudzo idzi dzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine udzvanyiriri. Nokudaro chacha kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine hutongi hwejekerere vapinda munyika dzisina utsi.
Muri kutarisira kunyorisa vadzidzi vangani?
Ndikati tishande nemanhambers zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengeja mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekuti *265 ndiyo atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kuinge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndekuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo idzi ende kwatiri hatichinji zvakambooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iyo iri kuzotomboiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ndaitaura nevadzidzi vari kuezekiel guti university vari kuti nemukoma gorisi huyai titakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyoyo hatisati tatoiwana nechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kuti vachinonyoresa kuvhota.
Ko, sei musiri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro?
Nyaya yezeki inyaya yakatiomei nekuti patakatanga chirongwa ichi ndo matangiro ayakaita takambera kuita nhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti bris asi hazvina kubuda sematarisiro ataita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo toenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari padhuze acho.
Aiwa, tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Avo vanga vari vaBoris Muguti, vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi reZinasu. Iko zvino tochienda kuna Tsanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tsanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero. Tendero. Nasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda.
Makadiko baba Wande nevatereri vose vezvechitendero. Ndakandikumbirawo kuti mutibvunzire kuna Reverend Simango mavhesis ari kundinetsa ari pana makonaini mavhesis 18 na19. Pano murume akauya nomwana wake akanga achirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasipo, vadzidzi vakakona kubisa mweya wakaipa. Saka Jesu paakati achisvika, murume uyo akaenda kuna Jesu akati, ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubisa mweya wo. Saka Jesu akatotsamwa akati, munoda kuti tisvike rini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu? Saka vadzidzi vakazoti vavabugana Jesu pavhesi 28 vakatozobvunza Jesu kuti kune mhaka yei takona kubudisa mweya wakaipa. Jesu unotaura kwavari futi pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata. Saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera, ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa. Tikatarisa kuna Marko 6 vhesi 13 vadzidzi vajesu vanga vachimbobisa mweya yakaipa. Saka ndozvandanichidawo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo.
Manheru akanaka mufundisi Simango, mubvunzo wenyu uyo.
Manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7. Tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo Jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa. Saka nyaya iri pano tinoona kuti Jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera. Paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe. Ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu, asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro. Ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveri. Saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari. Saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo. Jesu ndo pakazorayira kuti uyai naye kwandiri. Achibva adzinga mweya uya akaita zvokuurayira achitaura achiti iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembeveve newe mweya wematsi urege kudzoka futi kumwanakomana uyu. Saka mweya uya ndokubva wabvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopa mafuro richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda. Zvakashamisa vadzidzi vake vakati ko sei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro. Iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu. Saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu. Zviri pavhesi 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera. Saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya wakanga wakabata mwana uyu. Ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana siyana, ine nhano dzakasiyana siyana, ine maranks akasiyana siyana. Saka rudzi rwacho runotaurwa naJesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya. Zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda diviro zvomweya kukunda nyama. Saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivira Mwari nomwoyo wako wose, unenge wakazvipira, unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba naMwari chete. Saka kunyengetera kuvimba naMwari. Kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega. Saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi, ndichashingirira kugutsa mweya wangu. Zvino wadaro mweya yakadaro inobva yakutyavo, inobva yabuda nokuti ine nharo. Saka Jesu akataura achiti rudzi urwu, kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu. Saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi, uno mweya wakati, uno mweya wakati, mweya iyoyo inosiyana siyana. Saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza. Saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako naMwari. Isu tinovimba naMwari, ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo panokukunda kwedu nokubudirira kwedu.
Tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo JC Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes. Pane mumwe mutambo, Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nhasi. Chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitwa kuQatar aya, iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1. Kusvika pari zvino, France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya. Nhasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai, Japan yarwa 2-1 neCosta Rica. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova gurukota muhurumende Xavier Tyson Kasukwere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Asi bato reZANU PF rinoti arivhunduke mutsindo wejongwe. Morocco yoitamba mini ku World Cup nekurova Belgium 2-0. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasuke rodasi kesizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu ezinengangaka lesimthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
Umnumzana Xavier Kasukwere obaleka eZimbabwe waye ngumongameli Robert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umntana angasitshelizeni abangamtshelizeni Kasukwere kelaseni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho eleMorocco elinqobe khona eleBelgium namhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa Dube. Uthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu ezinengangaka bedinga ukuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa ukuthi abantu bembizi ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esiwudlulisa ebantwini ukuthi igama elithi Xavier Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobodwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele ngizakubona nje ukuthi hayi kuzokuhleleka njani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Xavier Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda kwenziwa i-Congress yeZANU-PF? Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla leZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabemela ibandla liphi?
Kuqakathekile dinga ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshisa ancebeka leZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abasha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobho la.
Hayi hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube
Umnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiswa eTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yikuthi wonke umuntu owazalwa kubandla leZANU PF, especially wabafika ebangeni elasika ngokhasekweni sokuthi waba ngu-national political commissioner, uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangeni lenyayo ukuthi athi uphande uphendula njani. Umuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi gqobisa, akula muntu owakwathi bhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphendula ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphendule. In fact umuntu abangamtsheli zona abangamtsheli zona ekasikwele kalaseleni ngikhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo. Nxa uke waxotshwa mhlawumbe nxa usonke esabatheni bakufaka phansi koswazi ungu-elder, nxa uphenduka uphenduka ungu-elder bena anti uyathi kuphenduka suke wathiya ichurchi uyaphenduka lawo phela uqala ukuvini phela khona kaphansi uphendule futhi ukhule futhi nebandla. Kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamthiyamizani iphinsi yamkolota ukuthi mina mele ngibuyele ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe, umama uGrace Mugabe. So kakuswele amandla lawa abathola from mama lowo, yikho benganabo akakunanzeleli, yikho bengafuni ukuvuma khona kokuthi amandla abo becabanga ukuthi balawa so mandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye, kodwa-ke kona vele iZANU PF ngasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe, ngakho yena kumele axoliswe. Kambe angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe, lokhu yizinto azikhulumayo yena, asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke, bakhona abaningi abanjengabomzembi, bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni oGandawa ababanjwayo babuthwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphile ngasakhesi, akuyilo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhuluma ngesikhathi sangikhona, kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu, bonke basaphila ababebanjwayo abangahlabalekanga. Yena ukhasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe araro wahlala wahambe emafamake wasebaleka sekula macala athi jabuza kuza into azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala, wayefuna ukubulawa phela wayevakufa ngo-2018 lapha kuyakhona. So akula muntu emele amxolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupoliti bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalu politically ngasikhangele iindaba zombusazwe phela kithi.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili ubulanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukasikwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni, nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikweri uke wabusa ngesikhathi engu-national political commissioner weZANU PF. Uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikweri engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
Umnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabaab
afika ikhulu esabelweni seMikli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale House of Representatives nedale le-Senate bathi baza kuqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisanele le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Singene kwezamasiko esintu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Sixoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela, sithethela lizulu. Siyathethela, sithethela njengabantu abayimuli. Owuthi isikhathi sakhona esidala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sidala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumcabakazi ngesintu. Silungiselele konke sikhangelele ukuthi kakulungiswe yonke into kuphekwa la utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona. Umbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lakho futhi bakwenza ngayena le nyanga kanqabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba inyanga ka-Okthoba engathi ngumfumfu. Leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi. Ngaba becela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna, singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani njengabamba laphana ngiqalise ukuthi singabantu abamsungu. Ethelo elikhulu lathi, esikwaziyo ukuthi ukholo lwethu luyasebenza. Njengenduna, ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele, benze izinto zesintu sakibo. Ngoba labo abelungu labo benjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigeke utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi lemuli ukuthi imuli zingekwazi ukuthi izinto zomlimo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngiqonelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele silemkhozo zethu ezivele zisebenza ukwanakezelela kwethiwa kuyahamba abantu bayewebula ingqoza akazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphithe izinyawo zabo okube nemithizo ethile ebuya iphithe izinyawo zabo. Ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi nxabe senzakala khonokho kudala ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama okuthola izulu. Kuyala ukuthi abake umlimayele ukuthi indlula engikhangelele ukuthi into lezi fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'nkolo zazo ezingafani bezizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa le nduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sinibonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakathi osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kunengi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele encwadini ezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15 lizakhumula abana lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1 namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kasolomoni uthi usolomoni uizakha 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Eyi ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomoni inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo. Ulokhu ekhuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njengoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube ngumuntu, ukwazi ukubana lalabo khona labo ngabantu labo balemizwa njengawe okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lukhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle. Kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengithola kulo ilizwe. Umuntu aphonga ukutshengisela ubula ngoba uSolomoni utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Busisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha mboso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje-ke ngixoxa loFundani Ndimande, lijaha elihlala khona ngale-ke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mfowamthembu ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapho eMelika.
Asiphilile baba?
Ye.
Nina ngapho
kunjani? KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje bonayo nalo mdlalo owenguqo emhlaba wonalo. Ye, kodwa iyasihlupha lapho koBulawayo ngoba amagesi asithale senzima.
Ye, so singathi-ke uFundani Ndimande mbali, ungubani wena?
Ufundani Ndimande, singathi ile ndoda ebuya lapha koBulawayo
njengoba yakumbone nje ngahlangana kwabo VOA indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi uBulawayo ngiyammela futhi mhlawumbe ngingamtshela loko nje.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo sibili usaqinile. Akusitshela ukuthi wena uphila ngani kolapho koBulawayo?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo ngangisekwezintabhe university ngafundela into zabo economics nabo finance. So bengisebenza kakhulu le-organization okuthiwa yi-TIMEA ebekusenza izimali kubo-South Africa. Njengasebenza ebubi i-Rural District Council engirevenue khonapha kuningi engizenzayo khona futhi ku-NMCA laphana kumthakazi wami Vilikazi Cultural Association la ubona umgubho ngo-September yiphepha sekuhlelile khonapha so kuningi esikwenzayo.
Ye, nxa ungatshela abatsha sibili ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane, lawe impilo yakho iyangaphi khonapha eZimbabwe?
Hayi, ngasikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mhlakadube ngoba phela angithi abantu abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi njengamayusa thwale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngugqu zomhlaba sekuphila ngokubheka ibhora. Ukubheka ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa, wonke umuntu uyathengisa esitaradeni bethi bethengisa kunjalo ucouncil layo iyababopha. Kule sipho likhulu kakhulu nje zobulayo la impilo yakhona awukhanye ukuthi kuyiwa ngaphambili kukatshane emuva kukatshane abantu bamenze esenta akusakhanye ukuthi kuyiwa.
Besiqhuqa-ke lo sakhulayo uFundani Ndimande kolangale-ke koBulawayo. Ungathonela kusasa baba sibongile.
Ngibonga kakhulu sakamthembe Themba.
Ye, lingakhuthwa luhlelo lwabatha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kwele Qatar bathi lumncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Kusho zemintshantshu usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla.
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka ichayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba ileCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yayokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. ELeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokugcina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima but kube lama results athi singakhangeleli but hayi khona kuyadlalwa sibili kunzima ngoba yabona hayi amadoda ayashweta oMessi oRonaldo bona abesibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima kodwa ngiyabona kule Spain ngiyabona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kathi sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain izwa ngiyesaba sibili bona ni team engaba le problem. IGhana njoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili IGhana ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu. Sicela bese winela igame leyo Uruguay ngoba hayi abantu labana basizuse ubuhlungu kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano ngokunqoba elikwenze leMexico nge-2 kanya kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elishumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi, so I'm so the many players, so abasayesabi ama-big names like Cristiano, like what?
So nima bedlala lapana hayi bazidlalela kuphela usakonsidi utile ungubani lo ngubani. So kunzima ukuthi labana bedla amateam lawana amancane lawa. So kufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhotso Nyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lothe ngxenye ngesinye isikhathi kungaba yibuyanga. Ngoba kuyahambelana ubuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yiteamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezikacoach kusukusela ngosuku lokuqala, amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulizwe Sweswe umqeqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholojo, ele FC Platinum kanye le Talent Vision uthi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilaso kulonyaka ku-2022 World Cup lese Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu, mbona ngathi konke kuright ngoba kuya siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Khonokho kwenza amathimu amancane sethi hayi ibhola ladevelopa.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo, iqembu leCameroon lizadibana lele Serbia, ele South Korea lizancikelana lele Ghana, ele Brazil lizadlala lele Switzerland, kuthi ele Portugal lizadlala lele Uruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Omanje iqembu leCroatia lidlala leCanada, ikhanya liyakhokhela ke eleCroatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Okhulumayo nguGugulethu Moyo, ungumculi weGospel obuya eFlabusi. Endaweni yasemahole ozelwe ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe uJehova, ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, esibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngokumdumisa nangokungcwele. Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela. Blessing Retreat, libusiseke, lisayimamela ngegama likaJesu. Ngiyabonga futhi isapoti elisinikeza yona. Ngithi kini nonke, uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle. Asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngesihlukanisi hlobo sesikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni, uthi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. abakubanja lezano pepe batu kasukwele uya wazi umela akwenze uma ifisa kubuyela kubanja leli iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo. Mthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.